Ndinogamuchirai mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvebasa rakanaka riri kubatwa nesangano reFrontline Zimbabwe iro riri kubatsira vari pamberi mukurwisana nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Vanganzi vari paFrontline. Kuti tinzwe zviri kuitwa nesangano iri, tabata nhengo yeFrontline Zimbabwe, muzvare Chipo Mashingaidze. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu muzvare Mashingaidze.
Makadi nenyu, ndinotenda nomukana wokutsanangura pamusoro peFrontline Zimbabwe. Frontline Zimbabwe chinhu chakavumbwa nevagari vemuZimbabwe. Vanhu vakaona kuti paita dambudziko uye pane basa rakawanda roda kuitwa. Hatingamiriri kuti hurumende iite zvese kana kuti maorganizations anenge maNGO aite zvese. Saka pane vakavamba nazvo kungotanga kutaurira vanhu kuti ngatiitei chino nechino. Vakatanga nokupawo mvura dzakawanda dzokunopa vanhu vaibata basa vari paFrontline. Vachinoti vari paFrontline toti mapurisa nemasoja nemanesi nemadokta vaya vaishaya zvinovachengeta. Taka vachibata basa irori uyezve vanokwera vakamira mumugwagwa vachidzivirira kuti vanhu vasafamba zvisina tsarukano. Ndiwo mavambiro ayakaita. Tadero ndokuona kuti ipo palockdown yakatangwa nenyika kuti vanhu vachengetedzeke. Pakaita dambudziko rokuti pane vamwe vanorarama nekutengesa nezvimwe zvakadero uyezve vachifanirwa kuita basa iroro mazuva ose kuti vawane chouviri chingavararamisa. Tikatangazve kupinda muvanhu tichitsvaka kubetsera zvikuru sei chembere nevakaremara vamwe vanenge vakukundikanawo nevanawo vari mumacircumstances vachioti children in difficult circumstances vakaremerwa. Ndo mavambiro akaita bato reFrontline Zimbabwe.
Rubatsiro rwamunopa urwu munorwuwana sei muzvare Mashingaidze?
Rubatsiro rwatinopa vanhu tinowana muvanhu imomo mune veukama veushamwari vatinoita navo mabhinda oko ebhizimisi. Zvataikumbira tinenge tazviziviswa nevari kushanda paFrontline pacho ndo vaitaura kuti zvakati zvinodiwa. Tinoda magloves, tinoda mamaski, tinoda mvura dzekunwa, tinoda chakati, tinoda chakati. Totsvaka muhama dzedu, totsvaka mushamwari dzedu, totsvaka mumabhizimisi atozivana nawo tokumbira kuti vanhu vatibetsere. Nazvino vanhu ivavo vachiri kutibetsera.
Sangano renyu iri rakatangira kupi?
Iri bato reFrontline Zimbabwe rakatangira muHarare. Ndoma rakatangira. Saka iko zvino tapinda nzvimbo dzakasiyana dzeMbare, tapinda muAirport tichibetsera saizvozvo. Tapinda muvashandi vatachitaura kuti maFrontliners, manesi, masoja, mapurisa, vaya vari kubata vari pamberi pehondo yacho yeCOVID-19. Asi tinoona kuti pane vamwe vari kuitawo zvavo, vangadana nezita rakasiyana vasinganzi Frontline Zimbabwe. Tinoziva kuti kune vagari vomu Bhuwayo vakatoungana vakatitobetsera sei vamwe vedu. Hatitsvaki kupembedza zita redu asi totsvaka kupembedza basa rakadero rokuti vanhu vari kugara munharaunda dzimwe chete idzodzo vabetserane mukugara zvakanaka, vabetserane mukuwana nokushaya kwevamwe. Saka ndo zviri kutoitika. Tovimba kuti vamwewo vanoona zvichiitika nebasa rokuBhuwayo isawo muno muHarare seFrontline Zimbabwe, tovimba kuti vanoonawo basa ratoita vachashuwawo kuti vaitewo zvakadero munzvimbo dzavanogara vachibetserawo vamwe.
Matambudziko apa amuri kusangana nawo mukuita basa renyu iri?
Dambudziko guru kuunganidza zvinhu. Kuunganidza zvinhu kogwadza nokuti isimba rorodiwa mazuva ose. Unofanirwa kurapa uri pafoni. Saka mukasazviunganidza izvozvo hapana kwamosimuka muchitoenda kunobetsera. Rechipiri hatina kuwanda. Yatingati pachirungu manpower ishoma. Asi tongotarisira kuti mukufamba kwenguva vamwe vachiuyawo vachiita volunteer tinoona basa raakunyanya kureruka.
Kuzvamunotiwo zviri kukufadzai mubasa ramaita kusvika pari nhasi?
Zvinonyanya kutifadza ndicho zvokuti pese patiri kufamba vanhu vakangozivisa basa ratiri kuita. Nyangwe vakuru, nyangwe vane zvinzvimbo zvakadii vari kuzvitora vozviita zvavo voedza nepavanogona napo nesimba rose ravainaro kuti vatisimudzire basa redu, vapembedze basa riri kuitwa kuti vese vanogona kubatsira vanga vasingazivi vabatsire.
Kuremangwana resangano renyu reFrontline Zimbabwe munoona rakamira papi?
Remangwa na resangano rino jikizwa nebasa roda kuitwa. Nyangwa she COVID-19 zvapfuura pakaita rimwe dambudziko tiri tichiziva kuti mashure umu takagona kubetsera vanhu nenzira dzakati tichibetserekawo nenzira dzakati toramba tichiita basa rokusunungura vanhu mumatambudziko anenge akadzama sezvakaita eCOVID-19.
Manga makateerera kunhengo yesangano reFrontline Zimbabwe Muzvare Chipo Mashingaidze muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC.